Vachiyangwa vakasarudzwa pachinzvimbo chakakosha ichi. Mushure mekushaya munhu wekukwikwidza naye apo vaDani Jordan vekusouth Africa vakabuda musarudzo isati yatanga uyezve vaive pachigaro ichi vasuketu patevo vekumauritius vakati pavo paive pakwana mushure mekutungamira sangano iri kwemakore gumi muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti vachiyangwa vaifanira kuve vasina kukwikwidza pachigaro chekosapa ichi sezvo vari kutadza kugadzirisa matambudziko makukutu ari munhabvu yemuzimbabwe
iye zvinezvi vari kutadza kugadzirisa nyaya yerelegation nyaya yekubviswa kwemamwe matimu kudivizheni achiuya kuno kupremier nenyaya vari kutadza zvinhu zvakati wandei mabhonasi chaivo chaivo makochizi nezvimwe zvakadaro daro zviyayo zvemumusha muno mavasati vazvipedza asi vakuda kutonga zvemisha yakati wandei
aimbotambira Capes United Charles Manjera anoti vachiyangwa havakodzeri kutungamira kosafa sezvo vakonzera nyonga nyonga munhabvu munyika sangano rinotungamirwa navachiyangwa rezifa riri kupomerwa mhosva dzakawanda kusanganisa kusabata zvakanaka chikwata chevanhukadzi chemamaitorias pamwe nekukonzera nyonga nyonga nenyaya yekubuda pamwe nekupinda kwezvikwata mupremier soccer league muteveri wechikwata checapes united vashingirai miti vanoti vachiyangwa vaive vasingafanire kuve vakasarudzwa kutungamira sangano guru iri sezvo vakundikana kugadzirisa zvemunyika mavo
vavili vichiyangwa ndichivaona munhu akakundikana chaizvo chaizvo gore rino vachiyangwa semaonero angu pachirungu vanoti charity begins at home ukana wakunda matambudziko ako pamusha kana kuzhe kwaunoenda unokunda vachiyangwa havaikwanisa kuti vamiririre kusafa
kunyange hazvo vakashamisika nekusarudzwa kwavachiyangwa kutungamira kusafa nhengo yezimbabwe warriors fan club vawellington masocha vanoti vave kutarisira vachiyangwa kushandisa chigaro chavo chitsva kutsvagira nhabvu yemunyika mari
ndisingafungiri chiyangwa chasvika ikoko ndave kutarisira kuti achatsvagirawo nhabvu yemuno mumari
vachiyangwa vachange vachitungamira kusafa kwemakore mana anotevera basa guru ravatarisana naro nderekuedza kuchengetedza makambani anoisa mari musangano iri ayo akasiyiwa atsvagwa navapateo zvakamira zvakadai murayiridzi wemawarriors Calisto Pasua asvitsa kune vezifa vatambi makumi matatu nemumwe chete avo ari kutarisira kuenda navo kuma2017 Africa Cup of Nations vatambi ava vachadimburwa kusvika pamakumi maviri nevatatu avo murayiridzi uyu achatakura kuenda navo kuGabon uko Zimbabwe ichasangana neAlgeria Senegal pamwe neTunisia vatambi vakatamba mumitambo yemunzira yekuenda kuGabon vakaita saKnowledge Musona Kama Billiard Willard Katsande Costa Namoinesu Nyasha Mushekwi Tenda Indoro Dani Piri Tatenda Mukuruva Onismo Basera Marvelous Nakamba Casbet Malajila, Hard Life Direkwi naMatthew Rusike vari muchikwata chadomwa ichi. Vatambi vatsva avo Pasua ari kuda kuongorora vanosanganisa Oscar Machapa, Libert Chakuruma, Talent Chawapiwa, Bruce Kangwa natinotenda Kadewere uyo anotamba kuSweden. Vatambi ava vanofanira kudzikiswa kusvika pamakumi maviri nevatatu musi wa30 zvita usati wasvika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.